Iri danho riri kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe remagold-backed digital tokens, tingati su zvapamada ndemutande asi zvichinge zvichimiririra mari yegoridhe. Zvinogona kunge zviri zvinhu zvakanaka. Asi kusanaka kwazvo kunozoonekwa pakuti zvirongwa zvisingabati ruzhinji rwamaZimbabweans. Hunova iho huri kumusha, tinova kuti kuna 70% yokumusha iko kuchinzi pane vanoziva nezveufumi hwenyika kuti vanhu vanosumudza ufumi hwenyika ndivo varombo. Tinorozviona isu takatarisa kana panotisi yavo yavanyora, tsamba yavanyora, gwaro ravanyora vachidzidzisa vanhu veZimbabwe kuti rinenge richingonyorwa chete nomutauro wechirungu. Chinova icho chinogona kunetsa vazhinji kuti vazive kuti kochinyi chinonzi icho digital gold token. Saka hapana education inenge iripo kuvanhu atingati consumer kuti pazuva neinonzi consumer confidence yei.
Tinoona kuti RBZ yakaparura gore rapera magold coins, iye zvino yauya nemadigital currency anotsigirwa negoridhe. Musiyano uri papi apa, Professor Masoch?
Matokeni aya akasiyana nemagold coin akatengeswa muna July gore rapera, pakutiwo aya anenge ari apa matande mutande apa maindanet paya paya, pakaita sezvinoita vanonzisa kuya kunorimwa mari kustock market kuya uku, kuti unenge uchiziva kuti kunenge kuine coin yako. Kana vachiti digital vanenge vachireva ivo zvapamatende mutande zvapamaindaneti, saka iwo unondosiya mari kubhengi, gold coin rako rosara kubhengi. Iwo wopuwa zvaunenge wapuwa, pangava pamaselfoni apa kana pamakombyuta kana chizivo chikati kana chitupa chinoratidza kuti une goridhe coin rako rinenge richiita kuda zvaana ecocash zviya izvi panei paine mari yako, asi iwo usina kubata gold coin iro rakabatwa nebhengi.
Kune vamwe vane pfungwa yekuti dzose idzi inzira dzekutora nadzo mari yekunze iri muvanhu. Munovaudza kuti chii vanhu ava?
Vazhinji vangangova nepfungwa idzodzo dzokuti ko inzira yokutorera vanhu mari. Vanofanira kutererwa makomplaini avo kana kufunga kwavo kuti uku kungotitorera zvemari uku sokutorerwa kwatakamboitwa, nokuti handi zvitsva zvomuzimbabwe. Ndosaka ndataura ini kuti dzidzo ndiyo yanga ichifanira kunge yatanga yaparadzirwa kuvanhu kuti zvinorevei, vanomibvunzo vachibvunza mibvunzo.